manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri muswe svondo mbudzi 12 2017. Makaterera ku studio 7 nepenyano yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC nditi hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari mubato rezano PF ari kutarisa nyika kuenda mberi uye mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. Vano vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa izvo zvotambudza masangano nevanhu vakawanda. Muchirongwa chedu chechitendero nhasi tichakupai hurukuru yakaitwa naPraxidis Jeremiah weStudio 7 naReverend Happymore kundiringisa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe wevatevedzeri wemutungamiri weMDCT vaNelson Chamisa vanoti mapisha-pisha ari muzano PF ayo ari kutarisa nyika kuenda mberi mucherechedzo yekuti imba yave kuda denga idzva. VaChamisa vanoti kunetsana uku kwave kuita kuti nyika iyo yagara iri mumatope nechakare itonyanyonyura zvekuti hapana chichatarisirwa zvakare kuti chingaitwe nezano PF mukugadzirisa matambudziko aya. Vanoti vana veZimbabwe vanofanirwa kuchiisa utongo hutsva hwebato ravo. Ngatinzwei tichitaura navo.
Kana zvamutana gonzo naChingai chotoitika kubvisa denga moturika idzva. Nokuti kana denga richingowana Chingai nagonzo zvichinetsana mumusha imomo mune chiutsi, mune kukachidzwa, mune kubikwa kwembodza, choto hachivadudzwi moto, vanhu havagari mumba imomo rinenge rava dongo. Saka naizvozvo taakuda kuti dei tatarisa kupfurirwa kwemusha nekuvakwa kwemusha mutsva, musha weshanduko, musha wechinja, musha unoita kuti munhu wese anga achivandudzwa, mapato ese anopikisa abve auya kuzogota moto mumusha omu achinge akaungana pachoto echitaura nhauro dzezveZimbabwe itsva, nhauro dzekuvandudza nyika. Zviri kuitwa kuzano zvinonzwisa tsitsi, asi kamunozviziva kuti kuita kwayo chiri muririro wayo wokuti inogara ichingobayana-bayana nokupokana-pokana. Bati munozviziva kuti isusu matarisiro edu ndewokuti kana muchero wokuzhwa kureva kuti muti uyo unimboonekwa sekuti wakukuva, isu toda kutarisana nemuchero mutsva une maruva ari kuonekwa nemunhu wese weMDC. Wosiyana nemuchero wenhundurwa wokuti unongoiona uchingoyeva asi haugoni kukwanisa kupedza nzara kana matambudziko mumusha nawo.
Ko vamwewo vari kuti mapato anopikisa kusanganisira renyu reMDC haasi kuonekwa achinge ari kutorawo mukana wematambudziko ari muzano PF kuti anga achizvisimudza nekuzvisimbaradza, munoti?
Ko imi moda kuti tiende kunogara nhaka mumusha mune ngozi? Zano PF matambudziko ayo ingozi kaya tipinda mumusha mavo, hatigoni kuseka chabata wepanexdoc chatingangoita kuvaka musha wedu zvakanaka. Hatiri kuenda tinopesedzera kana kunoti tingakushidzira zviri pachena, nokuti kazhinji zhinji panenge tachirwisana machongwe maviri. Iwo chaunofanira kungoita kumirira rinenge rakunda, rakunda riya raneta tochipedzeranawo naro kuripedzisa.
Avanga vari mumwe watevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vari parunare neStudio 7. Mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vaJacob Ngaruvhume vanoti utungamiri webato ravo huri kufamba mumatunhu akasiyana-siyana mumaruwa enyika uchikurudzira vanhu kunyoresa kuvhota pamwe nekunamatira nyika. Sondo rapera chikwata ichi chakanga chiri kumaruwa ekuma Darwin uye nechishano chakanga chiri muHarare chichisanganawo nevechidiki. Nezuro mugovera utungamiri uhu wakanga uri kumaruwa eBikita mudunhu reMasvingo uye nhasi vanga vari muMasvingo South. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naTanonoka Wande weStudio 7 navangari Vhume.
Chokutanga isu seTransform Zimbabwe tichange tichikwikwidza kudzimwe nzvimbo dziri ikoko, tine maconstituents mualliance atichange tichikwikwidza. Then chechipiri mastructures edu nevatsigiri vedu venzvimbo idzodzo tanga tagara tichide kuti tisangane navo kana kuti tikurukurirane navo. And then chetatu takanga tine musangano kana kuti munamato wePrayer Network Zimbabwe. Namato yatakaita yePrayer Network Zimbabwe atakaunganidza vanhu vakaunganidzwa vemachechi akasiyana siyana.
Pane zvamakaona nekunzwa, chinyi chakakufadzai uye chii chisina kukufadzai?
Chakatikurudzira chakatifadza ndechekuti vanhu vakanyorese kuvhota kana kuti vari kunyorese kuvhota. Takaonawo shungu dzevanhu dzekunamatirinyika vakasangana machechi akasiyana siyana. Ndikati zviri nani zvakasiyana nezvetakaona zvamai Mugabe kunounganidze machechi vachipota nekupopotedzana nekupfure hapwa dzezvekupati kwavo pamberi pevanhu vemachechi. Chisina kunyatsa kutifadza kana kutiitira zvakanaka, ndingati kushurudzika nekutambura kuri kuita vana vaZimbabwe zvikuru sei dunhu reMount Blue. Vatakasangana navo vari kuneseka neupenyu vahwanze, upenyu huri kunetsa, tariro chaiyo yeupenyu hapana.
Vanhu havasi kurohwa here mudunhu iri uye kodzero dzavo hadzisiri kuchorwa here?
Kune kuchisizidzwa kwevanhu kwakanyanya. Ikozvo takatarisana kupinde munzvimbo tichadzoka zvakare kuwedza. Tinoda kuendeko zvino kuchirumhanzu Zimbabwe uko.
Avanga vari vaJacob Ngari Vhume vanove mutungamiri webato reTransform Zimbabwe vari paRunare muHarare naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota vanonzi vari kuwanda kudarika vari kunyoresa, izvo zvakapa kuti bazi rinoona nezvekusarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rimire kuverenga vanhu vari kukundikana kunyoresa kuvhota ava. Danho rinonzi riri kushoropodzwawo zvikuru. Ata Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nekuda kwehuwandu hwevanhu vari kutadza kunyoresa kuvhota mudunhu reMashonal and West, ZEC yakaudza vari kunyoresa kuvhota kuti vasanyore huwandu hwevanhu vanenge vatadza kunyoresa nekuda kwekuti vanenge vasina magwaro anopupura panogara munhu. ZEC inonzi yati vanhu vanotadza kunyoresa kuvhota nekuti vachiri vadiki kana kuti vanenge vasina kodzero yeugari ndivo chete vanonyorwa sevanhu vatadza kunyoresa. Asi zvinoratidza kuti vanhu vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti havana magwaro anopupura pavanogara vakawandisa kudarika vanhu vari kunyoresa kuvhota. Munyori mukuru weMDCT mudunhu iri vaEdward Kadewere vanoti ZEC inofanirwa kunyora vanhu vatadza kunyoresa kuitira kuti vemapato vazive kuti voita sei nedambudziko iri. Vakadewere vanoti ZEC iri kutobirira sarudzo nekusanyora vanhu vanenge vatadza kunyoresa kuvhota.
Ngazviiswe pasi murekodi kuti isusu semapolitical party tigogona kugadzirisa such situations, because zvimwe zvacho kunyepera vanhu vanenge vasina ruzivo rwekuti kodzero yavo yekuvhota nekurejesta zvinodiwa nezvii. Saka tiri kuti nyaya yekutoti havachadi kurekodha vanhu vavari kudzosa is already filling a vote. Vakutoda kutobira vanhu mavhoti ava vari kuda kuvhotera.
Vakadewere vanoti vakaudzwa pamusangano wavakaita neZEC nemusi wechipiri kuti vakawanda vari kutadza kunyoresa nekuda kwekuti vanonzi havasi zvizvarwa zvizere nekuda kwekuti vabereki vavo kana mumwe wevabereki vavo haasi chizvarwa chemuZimbabwe.
Hanya yetendawei is very very yakashata zvikuru especially kuno kumashwest, because tikatarisa mastatistics abuda kubva titanga phase 1 tiri pamusoro pematenda wese. Ndandichitenderera ndichibvunza kuti why tine that big number. Vari kuti iwo because mashwest yakazara nemapurazi, saka matenda oema alliance, and yet ma aliens arufana kuitwa accommodated according to our constitution.
Dunhu remashonaland wese ndiro rakaita vanhu vakawanda vanodarika zviuru zviviri vakatadza kunyoresa kuvhota pachikamu chekutanga. Mukuru wezeki mudunhu remashonaland west vaAusten Lovu varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti tibate amai Rita Makarau avo vanzi vari kunze kwenyika. Mune imwewo nyaya, vanhu vari kutora mapurazi pedyo nechinhoyi vanonzi vari kunyoresa kuvhotera muchinhoyi sedanho rezanu PF rekuda kutora chigaro chemuchinhoyi muparamende. Mumwe wevakarwira rusununguko munguva yehondo vaDanford Kureya vanoti sezvo vanhu ava vasina maoffer letters havafanirwe kunge vachinyoresa munzvimbo idzi.
Main vision yacharinyanya kuitirwa is towards my election. And in fact, kana tichizviona manje, those are pure rigging in my election. Watu wanhu vari kutoregistwa kuvhota, of which havana maoffer letters. Vanhu vane maoffer letters in the ground ndova kutodzingwa muchiiswa more people, at least ma-A2 maplot ekuti panonga paine munhu 1 but kwakuiswa vanhu 24 vasina maoffer letters, vasina mapermit and theyare being registered tovangochivhota mumasenders ivavo.
Chinhoyi ndicho chigaro chimwe chete chiri pasi pebato reMDC muparamende pazvigaro 22 mudunhu rose. Hatina kunzwa divi rezanu PF panyaya iyi sezvo sachigaro wavo vaEfrem Chengeta vanga vasingadaviri mbozhanhare yavo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Arthur Chigoriwa.
Munoziva here kwekunyoresa kuvhota kubva musi waGumiguru 29 kusvika mbudzi 13. Hekuno kwamunogona kuenda kunonyoresa kuvhota. Kubulawayo Metropolitan, endai kubulawayo South and Central, Pelandaba, Mpopoma, Emakandeni, Entumbane, Lobengula, Luveve. KuHarare Metropolitan, endai kuHarare Central, Harare East, Harare West, Harare North, Mount Pleasant, Sunningdale, Mabuku, Tafara, Hatfield, Southerton, Highfield East, Budiriro, Zivarasekwa. KuManikaland, Nyanga North and South, Mutasa South, North and Central, Mutare North, KuMashonaland Central, endai kuShamva North and South, Guruve North, Mount Pleasant East and South, neKurushinga. KuMashonaland East, endai kuUzumba Maramba, Fungwe Uzumba, Murewa North, West and South, Marondera East and Central. KuMashonaland West, Paurungwe East, Makonde, Chinoi, Makonde, Mangura, Jimba West and North. KuMashingo, Chivi Central, North and South, Mashingo North, South, West and Central, Mashingo Urban, Matabeleland North, Lupane East, Cholosho North and South, Umguza, Matabeleland South, Matobo North and South, Bulilingwe East and West, Kumidlands, Gokwe South and Central, Gokwe, Sasemi, Berengwa West, South, North and East, Zvichava Nengezi, Zvichava Nerunde. Kuti muzive dzimwe nzvimbo uyezve kuti muyatoziva kuti munoenda papi chaizvo kunzvimbo dzatadoma idzi dzekunyoresa kuvhota, endai pawebsite yedu www.voashona.com. Ndipo pachakuratidzai kuti pamunoenda chaipo ndepapi.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa13860 ne15460 kHz pashortwave. Iye zvino tokuendesai kuna Blessing Zulu kwaanotipa chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Tinokutambirai nemufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka, tatsikwa namukoma tafadzwa mugwadi, avo vakambotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union, iko zvino vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro kuTanzania. Makadii mukoma tafadzwa?
Tine mufaro. Makadii zvenyu mukoma?
Aiwa, isu tiri nani. Mukoma tafadzwa, semukomana wechidiki, muri kuona sei mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Mamiriro akaita zvinhu munyika yedu yeZimbabwe anorwadza. Munhu wese angava muZimbabwe naangava ari kuTanzania kuno kwetiri, angava ari kuNamibia, angava ari kuSouth Africa kana kupi chero kwamuri ikoko, zvinofanira kuva zvichirwadza. zvichirwadza pakuti nyika yedu yakutorwa setakishop yeimwe family. Zvinhu zvinorwadza kuti mafirwo akaitwa nyika yedu vanhu vezera redu vakava vezera navatongogara vana munanga gwaiva vatinorwa nhasi vana mai mudhuvu vose vanga vari kwere vari vana vechidoko vatinoti manyuti panguva ino vose vakasiya unyuti hwavo vakasiya umhandara neujaya hwavo vatinohutambira musango kuti nyika yedu ishanduke iva nyika inokusunga kudzere tikazviativa izvozvo muna 1981 vakava nokupembera asi chinotirwadza ndechekuti 37 years makore makumi matatu nemanomwe taona kuchitonga kudzere taakuita setakudzokerazve kuutongi hwavadzvanyiriri zvoita sekunge takabvisa mudzvanyiriri wechirungu tichiisa mudzvanyiriri wechitema nokuda kwokushungurudzwa kwakuita varwi vehondo vatinoona vachikandirwa matiegasi anovava vachiiswa mumajere vamwe vachijambiswa mabhodha vanhu vachidzvanyirwa nekumbunyikidzwa nekuda kwezvaakuita vamugabe zvinova zvaazvisina kutarisiwa vanga vachero varimo muzanupf vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa vari kuopposition vaakuzviona nhasi kuti zvinhu zvanga zvisina kutarisiwa kuti zvingave zvakadai kuti vana vatinocelebrata tichiti vakasimuka munyika kunorwa hondo nhasi votandaniswa munyika yavo yechitikirwa nokuda kwekuti havanzwanani pamaonero navamugabe nemhuri yavo inova inotungamirirwa nemudzimai Grace Mugabe nevanovasapota vana Jonathan Moyo.
Saka imi munoona sei kudzingwa kwakaitwa vamunangagwa?
Isu hedu takatarira kudzingwa kwakaita vamunangagwa. Zvinotitaridza chokutanga zvinotitaridza kuti mumusangano wezanupf hamusisina jekerere. Mumusangano wezanupf mapinda mumbindi ndoga. Zvinotirwadza ungava wanga wachida vamunangagwa somunhu kana kuti wanga wachivavenga zvakangofanana nekuti waida mai mudhuru kana kuti waivavenga kana kuti unoda tsvagirai kana kuti unomuvenga. Patasvika pari zvino panotitaridza kuti munyika maita hwiri nomudonzo maita dambudziko mapinda chifukuto mumusha. Saka nyaya iripo inoti izvi zvinoda kuti vana vose vemuzimbabwe vabatane vamboita madifferences avo padini asi vachenjere zvekuti madifferences avo avo aakutanga kutaurwa izvi angangodaro ari kubva futi kune the same family iri kuda kuramba yakapakata kutonga kutungamirira nyika yezimbabwe nekuti hakuna munhu angatarisira kuti mukadzi mudzimai womutungamiriri wenyika angava nemvumo yekumira pamberi pechipedare revanhu vakavhotera vamugabe ivo voti ini ndini ndaane mapata kii okudzinga vanhu mumusangano kana kuti vana vanorogwa vachisungirwa nemhosva yekuti mandiita bhuu muchishona kana tipi waitwa bhuu kureva kuti vanhu vati aiwa maonero ako nematauriro ako iwe wekuti Jonathan Moyo unosungirwa mhosva yekuba mari dzevadzidzi iwe unoti haana kuba asi hausi mutongi wedare rinovava ratinoti justice system hausi gweta rake uri kuuya nenyaya dziri kumatare uchizvikirira vanhu vane mhosva yekuba mari yehurumende zvinotitaridza kuti nyika yedu kwayoenda kumawere.
Saka muri kukurudzira vechidiki kuti vaite sei apa? Taatarisa kuti vanhu vari kunyorisa kuvhota asi vechidiki vacho vashoma ndo vanyorisa kuvhota vakawanda vasikuenda.
Ndavabve pasocial media because vachidoko mukatarisa zvinoita Jonathan Moyo pasocial media muchirungu tinozi dispensationalize kuda kufadza vanhu kuita sokuti focus yenyika inofanira kuva pasocial media odhaivheta attention yevana vanofanira kuenda kunovhota vachiswera vakarindiririra matakanana nenhundira matime dzematatements anonyora patwitter vanhu voona sekuti ndopakaperera sarungano votukana naye ipapo vopedza vogara kumba vonodya sadza mangwana vomukirazve asi hapana wakavhota saka tiri kuti ngavambosiyana naizvozvo.
Aiwa, tinokutendai zvikuru mukoma, tafadzwa nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinokutendai, ndinotenda vana vezimbabwe vanga vakateerera.
Manga makateerera kuna mukoma tafadzwa Mugwadi avaimbotungamira sangano revadzidzi reZimbabwe National Students Union vave kuita zvidzidzo zvepamusorosoro kuTanzania. Aiwa, amawadiwa nhambetambe inoregwa ichanaka, nekudaro ngaisiye matambo. Anokoneka ine mufaro, ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai mina Jonga Kandemiri.
Mamwe masangano akawana rubatsiro rwemari inoita zviuru makumi masere nezvishanu zvemadhora kubva kuAmerica anoti anotarisira kusimudzira upenyu hwevanhu vaanoshanda navo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzemunyika. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remasangano akaona rubatsiro ndere Terre des Hommes rinoshanda kutongogara refugee camp uko kunogara vapoteri vanouya munyika. Amai Rita Gwarada avo vanoshanda ne Terre des Hommes vanoti vari kutarisira kusimudzira upenyu hwevanhukadzi vari kugara mutongogara refugee camp kuti vakwanise kuriritira mhuri dzavo kwete kungomirira rubatsiro vakati zvicharerutsawo magariro avo mukembu iyi. Amai Gwarada vanoti zvakaoma kuti vanhu vapedze makore vachirarama nemari dzekupiwa nekudaro vanotarisira kushandisa zviuru makumi maviri nezvishanu zvemadhora kutanga chirongwa chekuti madzimai akwanise kugadzira sipo dzakasiyana siyana.
Serimwe resangano rapiwa rubatsiro tiri kutarisira kusimudzira upenyu hwemadzimai. Tiri kutarisira kushandisa rubatsiro urwu vabatsira kuti vagadzire kambani yavo. Totarisira kuti kambani yavo iyi ichange ichizogadzira sipo dzekuwachisa, dzekugezesa, dzekugeza musoro zvinosanganisira mashampoos.
Amai Gwarada vanotiwo kubudirira kwekambani yesipo yekutongogara refugee camp kucharerutsa upenyu hwemadzimai mazhinji kuti vawane cheuviri sezvo vapotera vasingabvumidzwi kushanda uye vasinawo minda yekurima. Rimwe sangano rakazvimirira rinoshanda nevanasikana nemadzimai kudema kwaseke reshamwari yemwanasikana rinotiwo rinotarisira kudzidzisa vanasikana nemadzimai munharaunda iyi kugadzira zvekushandisa pakuenda kumwedzi zvinoshandiswa kakawanda pamwe nekuchengeta huku dzemazai kuti vanasikana vawane cheuviri. Mukuru weshamwari yemwanasikana amai Ekenia Chifamba vanoti vamwe vanasikana vanotadza kuenda kuchikoro panguva dzekutera pamwe nekushayawo mari dzekuenda kuchikoro.
Takaona kuti vasikana vazhinji vari kusangana nematambudziko anosanganisira kuregedza kuenda kuchikoro kwemazuva nekuda kwekuti pavanosangana nenguva iya havakwanisi kuwana mari inoita kuti vatenge zvinovabatsira kuti vachengetedzeke pautano. Uyezve kune nyaya dzevana vari kurodzwa vari vana vadiki chikonzero nekuti havasi kukwanisa kuenda kuchikoro vachiwanirwa mari. Saka urongo watiri kuita neUS Embassy ndewekuita huku dzemazai uyezve mapedzi aya ekuti vanoramba vachikwanisa kuramba vachashandisa anogadzirwa nemachira asi ari pautano hwakanaka anokwanisa kuita kuti vasaite nguva vasingaende kuzvikoro vachikwanisa kunge vachienda kuchikoro nekuti vari kuzviwana zviri pachena.
Mutungamiri wechibuyu nozuyo Arts and Culture rinova sangano rakazvimirira rinoshanda mugokwe North vaBrian Tembo vanoti sevanhu vanga vajairira kurima donje iro ravanoti risina mari sezvo riri kutengwa nemutengo wepasi vanoti vakawaniswa mari yekucheresa chibhorani chavachashandisa kudiridzira mbeu dzavo. Vatembo vanotiwo madzimai ari kurarama neHIV vari kuzotangawo gadheni ravo richawanisa vagari mbeu dzakadai sechibage, muriwo nezvimwewo zvinonetsa kuwana mudunhu ravo. Vanoona nezvekupiwa kwemari yerubatsiro kumuzinda weAmerica muZimbabwe amai Mutsama Chimbidzofa vanoti shuviro yeAmerica ndeyekuti vanoshaya vapiwo mukana wokubuda muurombo.
Chishuviro chedu isusu seUS Embassy ndechekuti macommunities ave nekurarama kunovavandudza kusvika neramangwana rekuti mageneration achauyo amangwana achakwanisa kuzorarama kubatsirikana nemaprojects aya magrants aya atapa achavandudza vanhu kuti vagokwanisa kuona income yekuisa mumwedzi avo vagozvibatsira nekuti isusu seembassy takaona kuti takapa vanhu mari kuti vanotenga matextbook takavabhadharira school fees. Hatina solution yatinenge taprovider but takaita maincome generating projects iwayo anenge ari sustainable. It means kuti vakatengesa zvavanenge vatengesa vacharamba vachiita sei vachiexpanda maprojects avo uyezve vacharamba vachizvibhadharira school fees. Saka we're trying to do away with the dependency syndrome.
Kuondomoka kweupfumi nekushayikwa kwemabasa munyika kuri kusiya mhuri zhinji dzichinonga svosve nemuromo izvo zvinoita kuti masangano akazvimirira abatsire mukuwanisa vanhu avachouviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Iye zvino tokuendesai kuna Praxidus Jeremiah kwaanotipa chirongwa chechitendero.
Yesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba,
Yesu simba rangu.
Kusina mizana ama jinebiwa, mchirongo chedu apotinu tarisa nizu chitendiri. Uri msue shondo kudai. Harikuku gamchira ya mchirongo, Deep Praxedes Jeremiah. Tinoku gamchira ya mfundisi.
Ndonzi mfundisi, happy mo mundo ringisa. Kwa shino ndiri ku shumira ndiri ku Porter's House, ku Frisco, but ndino batfira worship ye ku United Methodist again, sapa ku Porter's House. Yeku Richardson ku Dallas, Texas.
Makau ya rini kuno ku Amerika?
Makau ya muna 2003. Makau ya ndi siri mfundi. Asi marwangi shewe za shakandi tura nguwe kati mkuti. Chiramba semuna. Akakura chuona. Tunu shaka wanda sa itika uye kushupika nukutambura kwa itika. Kwa vashumiri wa Jehovah. Nanganda ndiri muna itika upinda mshumira Jehova. Afi nagaruwa nisha memari. Tisha kaita Jona. Tika petifira ndisi na chino. Ninye kutanganda ndiri muna itiza mshumira mari. Nyangu shazo ndanga ndiri muna umu Amerika. Kandaka waya muna umbenda ndiri angani upenyu wangu wakana naka chaezu. Afi kana mwara chingu wakudana. Apana so wano kwanza kui. Ndaka mboeza kuramba. Sa Jona anoramba. Chuma kwenda kundini. Tisha karamba. Nafuno njipano. Tino shumira mwari.
Muruku wana pa ineshanduko kubwa hapa makazo. Daivira kuti. Nditu meitenzi.
Wangu. Chokora mwari nati. Chimene chime china mbaero yacho. Tizipu aksidis. Zunu za chino chikara. Chine mbaero. Kibin zunu za kaitika kare. Izo zo. Zuna tura nguwa. Zimike. Zuna sakacho. Kuna matu wangu kwa zino dokuti. Pane makore. Andaka tambisa. Chiramba. Chuma. Naisha meacho. Zipata kire kune wana wangu. Kana kune hama tangu za kanti chendere. Kanti nofumba kuti. Kari kuru kundi. Ndangandaka vumakare. Zume zunu sandaka rafikiru wanazo. Kana watombo wote utano wandaka rafikiru wanao. Ndaka itua operation anukona matatu. Emsana. Enye kuti. Ndanga mtimu na iramba. Wenda minister. And then. Zunu zaida marizo. Mariyo wa. Antumuti ino joka. Matikana marizo waka zingewaka. Pamberako nofu ya decha joka.
Nguva dzedu ndodzisachitibvumire kuti tiendere mberi asi chaninga kumbira mfundisi ndechekuti moti pashoko mochitsinira shoko renyu.
Ndinoda kuti ndikusimbisei kune umwe naumwe ndechekuti Mwari pane chinangwa neupenyu hwedu umwe naumwe hapana chaungapindana nacho. Joseph akarasukirwa akakandwa mukomba nevaningina vake asi changa chiripo ndeche kuti zvakaita kunge zvanga zvapera asi pakupedzisira ndeche kuti chinangwa changa chiripo neupenyu hwake Mwari vakachizadzikisa saka iwo shoko randinaro pazuva ranhasi nderekuti usarasikirwe nechirayoto chauinacho vazhinji vedu vanopindana nezvavangapindane nazvo vokuzorasikirwa netariro vozorasikirwa neizvo zvavakadyarwa muupenyu hwavo namwari. Nechikonzero chekuti pamwe vanenge vane munzwa wavaiswa muupenyu hwavo. Masikati anorega ndikusimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Hazvinei gonga rawakandwa kuti rakadzika sei. Hazvinei usiku hwawasangana nawo hwakasvipa zvakadii. Hazvinei munzwa wacho hwawasangana nawo hwanyikwa munyama yako wakapinzwa zvakadii. Chandinoziva ndechekuti joy is coming and your morning has arrived. Usiku hwako mangwanani asvika. Iwe chaunogona kuita ndechekusimudza tariro yako nekuti Mwari vane chinangwa. Mangwanani paanosvika uchisvinura izvoke iwe. And then you are the prime minister of Egypt, Sir Joseph. Vanenge vako vachikutarisa. Vamwe vanenge vachiita kunge vasinga kuvhiri. Asi chandinoziva ndechekuti vachasvika nguva yavachasvinura vagoziva kuti ndiyo nina wangu vachakanga tarasa. Asi ndasuona ndiye prime minister of Egypt. Ndasuona ndinokusvimbisa ndichiti Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vanenge varipo kana vasipo. Davidi anoti munonigadzirira kasoro pamberi pavadzivisi. Vadzivisi varipo. Mwari vane chinangwa neupenyu hwako. Vadzivisi vasipo. Mari vane chinangwa na upenyu wako. Izogaiwe kunyangwa ukafomba. Tadima kunyangwe nepo mpato mvuru welefu. Chivu elewane mdozo yao zine kunyarata. Mari ndawa kusimbise. Mari ndawa kupesimbali dza. Mari ndawa kusimbise. Pesu pewe samba. Lila kuitire zwakanaka. Mstana Jesu, amen.
Tinotenda shukuru Praxidus Jeremiah nehurukuro yawaita na mufundisi kundoringisa tabatashuka kumagume chirongwa chedu anokuonekana nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyemena standikile mhlanga.